zviri chiratidzo chekuti ZANU PF iri kuda kuendera mberi nekuda kubira sapoto. Pane zvinhu zviviri zvatofanira kutarisa pano. Number one ndeyekuti ZANU PF yakakundikana kana kuti kuluza zvemutsindo pasarudzo yapfuura kunyanya kumadhorobha. Saka munoona vaakuda kuti vachitora control yematowns aya kuburikidza nekusunga, kuburikidza nekudzinga macouncillors AMDC Alliance vachishanda nemapazi hurumende atigara tichitaura aya kuti anoabuswa kana anobatwa zvisizvo. Chechipiri ndechekuti vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC Alliance. Saka vanoedza nepose pandosaka muchiona vatungamiriri veMDC Alliance vazhinji takatakiwa nemadziso makuru. Saka vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC.
Maita vasachwayo vamuponda, munotiine zvataurwa navasachwayo uye nekusungwa kwavo mafume nezuro?
Isusu tinoti let the law take its course. Tinoti corruption haisi political. Corruption inowanika kunyika. Munhu anenge akomerwa mhosva ngaapiwe his day in court, anotaure maonero ake achiunza umboo hwake hurumende ichiisa umboo hwayo. Handioni iri tsika yakakodzera yekuti MDC itself inoda kuti munhu apomerwa mhosva yoda kunomudefenda as a political party. Ipapo I think saura wangu apa vanofanira kudzoka kudrawing board kuti vapaone as a policy kuti as a party is it normal for you kuti munhu asungwa ari pamberi pedare moende as a political party motanga kupa mastatements ekumuda kutira kumuexonerate yeti pane evidence ichipresentwa kukoti. Nekuti nyaya iri kutaurika apa iri kutaura kuti pane abuse of office yakaitika yekuti pane masens akafambiswa nezvisirizvo kuWestley akanzi pakashandiswa chisimba chemuofisi kuti vanhu vape hama dzavo masens. Nyaya iri straightforward from matauro airi kuita. Saka isi nyaya yekuti bato ringanoita kwete kuta corruption modozavavanda behind kuti ZANU PF izvozvo hazviikodzeri. Hationi zviri zvinhu zvinopa chimiro chakanaka kubato reyu. Nekuti kana munhu achinzi asungwa achipiwa mhosva achiti endai kumaroya mobhadhira maloya kuti adifende munhu abude panyaya dzake. Nekuti vanhu veZANU PF vari kusungwawo as we speak right now. Maminista chavo chavo atori nemore power than meya wenyu vamuri kutaura vachitotongwa. Saka imimi chanyayokosha chii kuti munhu wenyu kana apomedzerwa mhosva kunzi aende kudare chii chinonetsa ipapo? Zvaakuratidza izvo kuti MDC itself is a party is involved.
Vasachwayo, bato renyu reMDC Alliance rakatomboitawo ongororo dzevamwe vaipomerwa nyaya dzeuori mubato imomo. Chii chinoita kuti mufunge kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika? Imi makatembinge muchiongororawo nhengo dzenyu nenyaya dzeuori.
Bato reMDC Alliance ibato risingakurudziri kana risingatsiki nevanhu vanoita zveuori. Ibato risingadi kunzwa chinonzi corruption. Isu nyaya iripo ndeyekuti ZANU PF ine hunhu hwekushandisa mabazi kurumende zvisizvo kuita zvayo. Apa kukatarisa vasungwa izvizvi vanova vakuru vemaguta mameyas navamaiko kuchiwiza navamafume vekuHarare, kukatarisa nyaya dzavo dzese inyaya dzisina kunge dzatoitwa maivestigeshoni. Kukatarisa izvezvi vamafume vatadza kutenda kukoti nhasi rinova ndozuva raifanira kuenda kukoti. Nyaya yekuti zvikwanisiro zvekuti kuende kukoti zvacho panyaya inofanira kunge yakabatwa namuti zvinenge zvisina kukwana, zvinenge zvabva mabhuta, zvinenge zvisina kukwana, zvinenge zvisina kuitwa, zvichireva kuti vanenge vasika nyaya kuti vangobata munhu weMDC.
Vamuponda, mazwa zvataurwa navasachwayo pamusoro pazvo, pane nyaya yekuti hurumende iri kupomerwa mhosva yekutanga yasunga yaizoferefeta pashure, uye vamuri kutaura vari kusungwa veZANU PF vanhu vari kuchema kuti vanoitwa inonzi catch and release. Pindurai vamuponda.
Ipapa panyaya yecatch and release inyaya yekuti isusu tofanira kuzwisisa kuti nyika yeZimbabwe idemocracy which is made up of three pillars of government. Tine the executive kunana president uko, toita the legislature kune parliament kunana maMP uko, toita kujudiciary kune majaji and the like. Saka kana executive yasunga munhu, munhu iyeye anohendwa over kujudiciary. Ndo vanozoona kuti munhu akakodzera kuti apiwe bheo here kana kuti atongwa ari mukati kana kuti ane mhosva kuti haana. Saka pane kamwe kakutaura kari kuita kanotondishamisa kuti kari kubva kuvanhu veMDC, seiyo MDC yakazara nemaloya vanofanira kunge vachiziva kuti mutemo wenyika unofamba soso. Inyaya yeinvestigation yekunzi hanzi munhu asungwa pasati pane umbo hwakakwana idifensi yakutsvagiridzwa nokuti mhosva chaiya chaiya iripo iri